dzima magets.
Dzima magets.
Check out my jets. Yashika nguva yekupeka my bag.
Yekupeka ma.
Yeah. Manga manyanya kuda kuswera muchitonga pa base.
Base.
Apa hamuna rent.
Rent.
Apa hamuna check. Kana waneta hapa na nyanya ndokudzima magets.
Ndokudzima magets.
Dzima magets. Maita mbiri yekuvhima my dress. Maita mbiri yekuvhima my skirts. Maita mbiri apa musina cash.
Musina.
Iwe check out my stats. Inini newe wangu chiri my face.
Chiri ma.
But no neta, so that's why ndokudzima magets.
Ndokudzima magets.
Baby da pinda mumota mangu barati hes.
Barati hes.
Bashata west.
West.
Bata tanga kunditaurira vet. Of us tetons kana wadja kwa nozviitira
nozviitira
unongo neta so that's why ndikudzima magets
kudzima magets
tima dada shika pa graph chakarova ma verse
akarova ma verse
hanzi chikuda jet in 3 weeks wangu nenge wa great
nenge wa great
handina time izvozvo unless makubuditsa stack
makubuditsa
munenge scammy mimi maya ndikudzima magets
kudzima magets
ndikudzima magets
ndikudzima magets
ndikudzima magets
ndikudzima magets
kana waneta hapa na nyaya ndikudzima magets
ndikudzima magets
kana waneta hapa na nyaya ndikudzima magets
ndikudzima magets
kana waneta hapa na nyaya ndikudzima magets
ndikudzima magets
yeah. Tisu type inoshika pa party to dingura zets
to dingura zets
yeah. Such my bets uya kwandiri wangu kana wa catch
kana wa catch
tinoku dead
tinoku dead
tinoku vesa yeah. Ne boys no shika pa spot wangu rakati ya jet pakuda skillful apa German mukutamba wish you apa why ma shika pa team uchi acta chi queen patone issue apa dimi ma shika na bebu
bebu
pakuda Christu apa ne zero tairova mazondo now akufera cause akurova seafood apa
ndakudzima magets
ndakudzima magets ndakudzima magets kana waneta hapa na nyaya ndakudzima magets kana waneta hapa na nyaya ndakudzima magets. One letter, hop on a nyan, look at you, mama, get.